Dafuka manda isa mapipa sindiro zvinotaura shoko zvingawo masei zvingarwadza sei wekudenga hakusiye uri wega taura naye ndianofura nzira aungagare uchichema chema aungagare uchichema faro chauya mangwana
Scotch and the Beat.